Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano reNational Business Council of Zimbabwe, Sachigaro weJimas vatafadzwa musarara vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo. Izvi zvinotevera mvumo yakapiwa vanhu nemakambani nemari dzavo kutenga chibage negorosi kubva kunze kwenyika muna zvitago rerapfuura, asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa hupfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende, sezvo hurumende yakavimbisa isa kuti yaizova pachibage chekuti vagaye hupfu hweroller mill vachitengesa nemutengo uri pasi.
Tine urongwa hwekuti kana magwara takaturira kuhurumende kuti vange vachitarisa nyaya isapo, vachiongorora kuti ivandudzwe ikwanisewo kunge ichisanganisira chibage chirobva kune dzimwe nyika. Pari zvino tine chibage chapinda chakati wandei, asi hatikwanise kuchiendesa mumusika, takamirira government itipe mutengo mutsva.
Muna zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu unodyiwa nevazhinji weroller mill kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi. Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana hupfu uhwu. Izvo zvinonzi neGMAS hazvisi kuitika. Vamusarara vati uwandu hwehupfu hunodiwa pamwedzi hwawedzera nekuda kwekuti mutengo zvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga wakwira, izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masikati nemanheru. Vati nyika inoda zviuru 150 ematani pamwedzi zvehupfu hunosanganisira roller mill nehumwe. Pahupfu uhwu GMAS inogaya matani zviuru 70 umwe uchibva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro. Sangano reGMAS riri pamakakatanwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi rakapiwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni 20 madhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi. Komiti inotungamirwa navajustice meya wajajena inoti sangano reGMAS rinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa sei mari yarakapiwa gore rapera. Zvichakadai, mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe vaKeith Kuza vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaya vakatenga chibage chavo kunze kwenyika vatengese nemutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
Chimwe chatoda kuti tikurudzirewo zvakare kuhurumende kuti sesi mamillers vari kuti vane chibage chavo chavo chisine neurongwa uyu vakurumidze kuti kamabvise figa position yavo kuti imari iyi ingakwanisa kutengeswa hupfu uhwu, so that vanhu vashaye vasawanewa vari panguva yekuti kushaya hupfu all the time. Yes, that is our position.
Vaguza vatiwo sangano ravo richaongorora mafambiro ehupfu kubva kuzvigayo kusvika paunotengeswa senzira yekudzivirira uori. Zvichakadai, hurumende yazivisa kuti mutengo wehupfu hweroller mill wakwira kubva pamadhora 50 kusvika pamadhora 41 pamakirogiramu 10 kutanga nhasi chaiko. Muchiziviso chaburiswa nebazi rezvemari, hurumende yati iri kutora matano kuti hupfu hwakachipa uhwu hunosvika kune vanokodzera, asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera uwandu hwechibage chinoendeswa kuGMB nekunhengo dzeGMAS. Iyo yati kushayikwa kwechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzera kushayikwa kwehupfu. Mutauri weGMAS vagarikai chaunza vanoti vaona chiziviso chehurumende ichi uye vachaita nhaurira nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Asi chatingataura isu segremilas asusi chino Zimbabwe ndechekuti tangada chiita musangano nehurumende tanga titori mugwara iri kuita musangano nenyaya yemasubsidi. Ndinga tambokudzai nhasi pataita mumwe musangano mumwe kuti Harare panimwe hotera tikataura kuti nyaya yemasubsidi inyaya yatakataura nehurumende kuti tionesane kuti ichaiswa papi. Saka kana chiki taita musangano iwowo ndopachazouzivisai kuti tawirana zvipi.
Hupfu zvikuru sei hweroller mill hwakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende, uye hupfu uhwu hwave kuwanikwa pamukoto. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yave kuongorora mamwe makambani anogaya hupfu neGMB pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.